Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington, D.C.
Manero agana kavatereri, tunosanga natakare manero anasi, uru musuwe chipiri kuvumbi 5, 2022. Makaterera ku Studio 7. Nefinyiru inyaya zirikuitika Mzimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, iri mu Washington, D.C. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure wodzingwa basa here kana kuti kwete mushure mekutadza kuenda kubasa kwemwedzi yakawanda. Nhengo dzeparamende dzichangobva kusarudzwa mumabyelections akadarika dzotoreswa mhiko. Governor RBZ woedza kudzika mitemo yekuti upfumi hwenyika hugadzikane asi vamwe vachiti kuti hanzo uneriva. Zimseki inoti vadzidzi vave kukwanisa kuona zvakabuda mubvunzo dzeA-level kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure havasina kubvira vaenda kubasa kubvaiwo nevamwe vatongi vapa mutongo wekuti mutongi mukuru weMatare Justice Luke Malava vainge vofanira kuenda pamudyandigere kwete kuvandudza bumbiro remutemo kuti vaenderere mberi nebasa, vakakodzera here kuti vange vari pabasa kana kuti kwete. Vari kutungamira komiti kana kuti tribunal iyi ndi Justice Matthews Cheda, avaimbova mutongi wedare repamusoro. Tribunal iyi inotarisirwa kubuda nezvainenge yawana mukupera kwemwedzi mishanu. Nhengo dzedare reparamende dzichangobva kusarudzwa mumabyelections adarika dzatoreswa mhiko nhasi mudare reparamende muHarare kuti dzichikwanisa kutanga basa zviri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzedare reparamende idzi dzatora mhiko nhasi mushure mekukunda musarudzo dzakaitwa musi wa26 kurume. Mumwe wavatora mhiko ndiva Prince Dubeko Sibanda, vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change kuBinga North. VaSibanda vati vanofara zvikuru nekudzoka kwavo kudare reparamende vachiti basa guru ravachange vachiita inyaya yekusimudzira kodzero yedzidzo yehutano pamwe nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo nezvimwewo.
Tadzoka kudare reparamende sebato reCCC, Citizens Coalition for Change, tauya takamirira zvichemo zvevanhu. Takamirira kuchema kunoita vanhu pamusoro pe right to education. Zvino azvisi kufamba mukati me education sector yedu. Tiri kutarisira kuti tite put the government to task over issue ye health, right to health yevanhu vemuZimbabwe.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati vatora mhiko ngavadzokere kuvanhu.
Mashoko anobva kumusangano ndokuti vose akahwina ngaashandire vanhu. MPs zanPF vapinda muparamende nokuda kwemabyelections aya vane nguva shoma kwazvo zvakafanana nemamwe maMP abva kune mamwe mapato akasiyana. Asi maziso avo ngaave pamongo, maziso avo ngaave pabasa. Tine zvizhinji zvatakakurukurana navanhu kumutasa South uko, kunana airports uko, nekuma local authorities kwatakahwina, zvekare nekuma traditional hunting grounds eri kwakaita sana kumurehwa kunana vamasoka uko. Chatakatarisira semusangano ndechekuti zviri nani kukundikana uchishanda unokundikana wakabereka vanhu kumusana. Haikona kuti vanhu mochiuya mochita basa rekugara muno muHarare kana kugara kumaguta akasiyana siyana muchisiya vanhu vorivoga. The era of missing persons is over. vanhu ngavashandire vanhu ndomashoko edu.
Kunyange zvazvo nengo dzedare reparamende dzatora mhiko nhasi, makanzuro akasarudzwa kumirira nzvimbo dzakasiyana siyana muHarare achakamirira kutora mhiko, uyewo misangano yekanzuro yotadza kuenderera mberi. Nhasi kange kari kechitatu apo kanzuro yeHarare yakundikana kuita musangano wavo sezvinotarisirwa. Vakasanobata chigaro chaanoona nezvekufambiswa kwemabasa kwakanaka mukanzuro vaWarren Chiwawa vati panga pasina makanzuro akakwana anotarisirwa nemutemo kuti vave varipo.
Zvaitika nhasi nekuti takashedzera ordinary council meeting yedu, saka mutemo unoti tofanira kunge tine nhamba inokwanisa kuita iyo 17, saka nhasi paya 12 ndo vaisa maapologies. Saka zvinoreva kuti hatina kukwanisa kubata nhamba inodiwa kuti meeting iitike, inonzi yo pachirungu quorum.
Mumwe kanzura weguta reHarare vakapinda nebato reZANU-PF vaMartin Matinyanya vanomirira Ward 4 kuMbare, avo vange vachidya magaka mambishi mushure mekukona kwemusangano wanhasi, vanoti izvi zviri kukanganisa mabasa ekanzuru. Vatiwo zviri kusiyawo vagari vemuguta vasiri kukwanisa kuwana zvinodiwa kubva kukanzuru.
Zvinokwadza service delivery yedu ende kanzuro yedu vanhu takuita kunge zif takatichirungwita zvemapati isusu tifanira kuti tiite kanzuro business.
Izvi zvatsigirwawo nakanzuro havazi vaimetu, vatiwo vari kushushikana zvikuru nekutadza kwemisangano yavo izvozvomisa zvinhu mukanzuru.
Nhasi zuva rechitatu mumazuva 7 yatadza kuti koramu yekanzuro ipane, zvino tiri kushushikana zvakanyanya nekuda kwechikonzero ichocho.
Vachibvunzwa nestudio 7 kuti makanzuro matsva awo achatora mhiko rini, vachiwawa vati vanga vakamirira tsamba inobva kuZimbabwe Electoral Commission inovazivisa vakakunda, vakati tsamba iyi vanga vaitambira nhasi, nekudaro vachasangana nevakasanobata chigaro chameya weHarare kuti kuiswe urongwa hwokuti vakakunda ava vatoreswe mhiko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatendi vechimuslim muZimbabwe nepasi rose vari kucherechedza mwedzi wakakosha muchitendero ichi weRamadan. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ramadan mwedzi wakakosha zvikuru pachitendero cheIslam, uye gore rino wakatanga musi wa2 kubvumbi uchipera musi wa1 chivabvu. Ramadan mwedzi wechipfumbamwe pakarenda remaMoslem, uye mwedzi uyo vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba, kuregerera pamwe nekuwana makomborero kubva kumusiki. Panguva yeRamadan vatenderi vechiIslam havadye kana kunwa chinhu kubva panobuda zuva kusvika parinovira kwemwedzi wese. Sheikh Majidu Adini vanoti mwedzi weRamadan wakatanga kucherechedzwa apo pakadzika bhuku ravo rechitendero reKoran. Vanoti kunyange hazvo vachitsanya nekunamata dzimwe nguva, paRamadan vanoita izvi zvakanyanya.
Maropafadzo ese kune uyo achateera mitemo yandaisa muchitendero. Kana akakumbira kuna Mwari anokumbira kudaiwa, because anenge achifambisa mabasa aMwari nemazvo. Chekupedzisira ndaakupa zvino chitendero chako zvita rekuti aIsiramu. Saka vapedza Mwari kupa mashoko iwayo, mwedzi iwo uno uyu ndo wakabva wadzikiswa bhuku irori iri. Saka kudzikiswa kwarakaita taakubva takoshesa mwedzi uno weRamadhani.
Vanotiwo kunze kwekunamata nekutsanya, mwedzi weRamadhan inguvawo yekuregererana.
Zvimwe zvatinoita paRamadhani ndezvekuti tinofanirwa kuti tinge tiri vanhu vanoregererana. Kana paine vakatadzirana vaya, munofanirwa kuti munge muchiregererana. Kana kuti kutodaidzana chaiko kuti ashamwari paipaya ngatiregererane, muregererana. Kune avo vanowana vanofando vanhu vamunoona vaya vachipa kune vamwe varombo, mwedzi unouyu unokurudzirwa kuti vanhu vange vachiita sei, vachipa.
Vaenderera mberi vachiti Ramadhan ndiyo nguva apo Mwari vanobvisa marwadzo kuvatadzi. Mutungamiriri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Duwa vanoti Ramadhan mwedzi wemakomborero akanyanya.
Ramadan mwedzi uno imwedzi wakakomborerwa naMwari. Mwari vanoti promisa mubhuku dzvene reQuran kuti ukabata mwedzi iwowo zvitadzo zvako zviri zvandakuitira chi dzawakawana imwe mwedzi izi ndinobva ndasvikapo. You become like a new person. Ndiwe chete unenge wautanga futi kuzvitora Ramadan.
Ramadan ndechimwe chezvinhu zvakakosha pachitendero cheIslam zvinosanganisira kutenda kuna Mwari, nekuti muprofita Muhammad aiva mutumwa waMwari kuna matakashanu pazuva pamwe nekupa chegumi kana kuti zaka.
Pira yekupedzisira iriyo yechishanu ndeyekuenda kupi kuhaji. Asi mapira mukatarisa mapira maviri aya ekupedzisira aya kuhaji kwacho ndonge une mari, kana usina no it's okay. And mari yacho haifanira kuva yekukwereta kana kuti yekubatsirwa nemunhu yako iwe. Then toendawo kuzaka zvakare. Kune vanopa zaka then kune vanotangira zaka.
Ramadan inocherechedzwa pasi rese nevatenderi vechiIslam, asi vana vadiki, vanhu vanopenga, vanorwara kana vakwegura havacherechedzi mwedzi uyu. Shedu wana She Adin vanoti vafara chose kuti Ramadan gore rino inouya apo vanhu vave kubvumidzwa kuungana. Vati kwasara mazuva matatu kuti Ramadan ipere, vanoungana vachinamata pamwe munzvimbo dzavo dzekunamatira kana kuti mamos. Kunyange hazvo masangano echiIslam munyika achiti muZimbabwe mune vanhu miriyoni mazana maviri vechitendero ichi, nyanzvi munyaya dzezvitendero dzinoti vanhu vechitendero ichi vanodarika zana rezviuru nechidimbu. Nyanzvi idzi dzinotiwo vechidiki vakawanda vave kuteera chitendero ichi nekuda kwemabhezari avanopiwa kunoita zvidzidzo kune dzimwe nyika dzine chitendero ichi kuMiddle East. Gwaro Global Religious Landscape rakapuriswa nePew Research Center Forum on Religion and Public Life muna 2012 rinoti pasi rose vatenderi vechiIslam vanodarika biriyoni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vadzidzi kutanga nhasi vave kukwanisa kuona nekutora zvakabuda mubvunzo dzeA-level. Bvunzo idzi dzakanyorwa kubva muna zvita 2021 kusvika ndira wegore rino. Vakuru vezvikoro vari kutarisirwa kutanga kutora zvakabuda izvi mangwana. Asi kutanga nhasi vana vabereki vanokwanisa kuona zvakabuda padande mutande reZIMSEC vanokwanisa kuenda padande mutande iri rinoti www.zimsec.co.zw. ZIMSEC inoti vadzidzi vakati wandei gore rino vakabudirira nezvikamu zvinoda kusvika zvina kubva muzana kana kuti 3.99% zvichienzaniswa negore ra2021. United Nations Security Council yatanga nhasi kuziya nyaya iri kupomerwa mauto emuRussia yekuuraya vanhuwo zvavo muUkraine. Vari kutarisirwa kutaura nhasi vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, mukuru munyaya dzezvemagariro evanhu vaMartin Griffiths uye mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhu mudhorobha reBucha, kunyange paine vakawanda kusanganisira nyanzvi munyaya dzezvemasatellites dziri kuti dzine umbo hwakakwana. Ukraine inonzi yakwanisa kutora kubva kuRussia nzvimbo dziri pedyo neguta guru renyika iyi reKiev. Russia inonzi yave kurwisa zvakasimba matunhu anoti Donetsk neLuhansk. Dzimwe nyika dzakaita seItaly, Denmark, Lithuania, France neGermany dzadzingawo vamiriri veRussia munyika madzo nenyaya yekurwisa Ukraine iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatiwo zviri pachena kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kupara mhosva dzehondo nezvinonzi zviri kuita mauto avo zvekuponda vanhuwo zvavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganyauye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Hongu pane zvichabuda hazvo panyaya dzokutaura, because nyaya yehondo yekuUkraine nezvanga zvichiitika kuUkraine, kunyanyanyanya kurawa kwakaitwa macivilians nedzimwe zvokuti vanhu vekuUkraine vaidenaiwa aid and so forth, zvinhu zvokuti zvinogona kuva zvichataurika. Pati seja tinongoziva UN Security Council yagara ichimbotaura kuti inofanira kureformwa nenyaya yekuti pane nyika dzakaita seChina dzinokwanisa kuita veto whatever zvavanenge vabuda imomo. Kana chiti veto zvinoreva kuti kana pakabuda chandikati a decision yekuti kuda maybe Russia inofanira kutongwa, China inongangobuda ichimboti kwete hadisi kumirana nazvo ende zvobva zvangofa zvakadaro.
Kupanya yekuti ivo vaPutin vatongwe nenyaya yekuti vakauraya vanhuwo zvavo muUkraine.
Ini segweta ndinowirana nazvo kuti ivo vaPutin vanofanira kuva accountable for ma war crimes akaitwa ari kuitika kuUkraine. Nekuti tinoona kuti kune vana, kune madzimai, kune vanhu vatingati macivilians vakaurawa panguva pfupi yapfuura. Tinoona zvekare kuti munguva pfupi yapfuura, I think ivhiki rinoi, kunonzi kwakawanikwa anonzi mass graves evanhu vakafa vaingovigwa vachiurawa nemasoja ekuRussia. And izvi zvinhu zvinonzi zvino amount to international crimes, akati asema war crimes atikutaura. And kawachidzima war crimes anosanganisira zvekare atinganzi ma humanitarian law. Tinoziva kuti panguva pfupi yapfuurai masoja eRussia airambidza kuti vanhu veUnited Nations vapinde munzvimbo dziri kuafektwa nehondo idzi kuti vanobatsira vanhu. Saka izvi zvunhu zvokuti kana zvakuchitariswa zvinhu zvinoita amount to ma war crime. But kutaura vachataura zvavo, but chinozonetsa ndechekuti maprocedures acho ekuUnited Nations anozoitsa kuti iyi nyaya iyi izova iri nyaya inozenderera mberi ichionekwa vaPutin vachizomira pamberi pedare. Inyaya inonetsa, inyaya inoafektwa nemaprocedures acho ati kutaura ekuUnited Nations anova ekuita veto. So kana pane shamwari dzeRussia idzokusanganisira vana China yavo, because China apa ndonyika ichave yakatariswa chaizvo kuti ichavhota zvakadii muSecurity Council. But tinongoziva kuti ichavhota zvakaita sei. But kuri kunzi China yati aiwa havasi kupokana nazvo. Tinoona vaPutin vachimira pamberi pedare vachidevera kumhosva idzi dziri kunzi mawar crimes.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Zvezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 5451. Vanhu makumi masere nevanomwe vakabatwawo vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvakasiya vabayiwa nhomba iyi kekutanga vasvika pamamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi mana nevashanu, kana kuti 5,558,545. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Vana vechikoro vakawanda ndo vanonzi vabayiwa nhomba kubva hurumende zvayakaparura mwedzi wapera. Chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba, kana kuti Blitz, ichienda pedyo nemisha yevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuranwa nane zvekurwiswa kwedenda iri munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Zvakunoita ini kabineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo.
Tichitarisawo tiri kuona bazi rezveutano ratanga kuburitsawo uwandu hwevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba. Ava vari kurwara asi vakabayiwa. Tiri kuona kuti vasina kubayiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekusvika zvekuenda kuzvipatara. Zvinenge zvichifamba sei, Dr. Mahomba?
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bairwa ijekiseni nyoro. Vamwe vangu vachifunga kuti ukabayiwa asi tiri kungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona ngochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabairwa wese kana po akachirwarawo awarwarisi zvekupinda muchipatara awarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa ndoo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neweutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara ichikutaura izviya tai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi zvinenge zvichifamba sei papapa?
Ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Imi munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga nhomba yechipiri asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichida kangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi panikaiwa naflu waya munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore ndokutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko dai zvainzi unongobayirwa gore one hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese ndokutaura kuti hapana booster asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotectwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwaakunga kupera saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba ndo booster inotaurwa iyoyo asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vakairwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa kana potiri kuti avo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster ndavauye futi tinongovabayirawo.
Mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwaAli Muhammad al-Abdal Rahman wekuSudan nedare International Criminal Court kwatanga nhasi kuHague uye kwanga kwakatarisirwa zvakanyanya nevakawanda pasi rose. Murume uyu aitungamira chikwata chinozivikanwa nezita rekuti Janjaweed, icho chiri kupomerwa mhosva yekuponda vanhu vakawanda mudunhu reDarfur kubva muna 2003 kusvika muna 2004. Chikwata ichi chinonzi chakatumwa nevaive mutungamiri wenyika yeSudan vaOmar al-Bashir kunoponda vanhu vainge vapandukira hurumende yavo. ICC yakazivisa nezvekumuda mudare iri muna 2007 asi akazozvipira muna 2020. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vasvika pedyo nekusarudzwa kuti vave mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court munhoroondo yeAmerica. Komiti yeSenate inoona nezvemitemo yakavhota kuti vaende pachidanho chepamusoro murwendo rwavo chinova chekuti vavhoterwe nedare reSenate rose. Senate iri kutariswa kuvhota ichivatambira sezvo vaine rutsigiro rwenhengo dzose dzemadhemocrats uye mamwe masenata matatu kubva kubato rinopikisa remarepublicans akati achavavhotera. Senate iri kutariswa kuvavhotera nhengo dzedare iri dzisati dzaenda kuzororo reEaster. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira danho rakatorwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rekuedza kudzikamisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuburikidza nekutora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kukwidza mitero yemari dzinokweretwa kumabhanga pagore kubva pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% kuenda pazvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80%. Rimwe danho rakaziviswa neRBZ nezuro nderekuedza kuparadza musika mutema wemari yekunze kuburikidza nekusunungura musika wemari yekunze richibvumidza mabhanga kuti atenge pamwe nekutengesa mari yekunze nemutengo waanenge awirirana nebhanga guru renyika iri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga zvinhu zvavagara vachitarisira sezvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yanga ichiramba ichiita chamuramba mhuru.
Hongu zvinhu zvandanichitarisira ini uye takatarisa kukwira kuri kuita zvinhu, makaona inflation yedu yakwira zvakanyanyisisa. Saka interest rates akaramba ari pasi, zvazvuruva ndizvo kuti in real terms atinoti ma real interest rates anenge ari negative. Ma real interest rates akara negative zvinoaffecta ma savings, zvinoaffecta zvakare investment. Saka I think izvo idanho ratorero rakakosha, ndozvinowanzo kuitwa nyika dzakawanda. Kana inflation iri kukwira zvine zvakakosha kuti ma nominal interest rates akwiro, kuitira kuti ma real interest rates aramba ari positive.
Asi vachitambara vanotiwo neimwe nzira zvinokanganisa vanenge vakakwereta mari kumabhanga, sezvo mari dzavanenge vave kuripira pazvikwereto zvavo dzinenge dzakwira.
Because zvinoaffecta wanenge waine wakakwereta, zvakureva kuti manominal interest rates awakwira. But hazvifani kunyanya kuaffecta, especially kana as long as tine inflation yatinayo yakakwira zvakanyanyisisa.
Panyaya yekuti mabhanga anga achitenga nekutengesa mari yekunze, ipo paine musika wemari yekunze Reserve Bank of Zimbabwe, imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu vanoti iri danho rakanakawo chose, vachiti zvekuti hurumende ive iyo inotara mitengo wemari yekunze zvanga zvisiri kushanda.
Zvaitwa nehurumende zvekuparura urongwa hutsva hwekuti marets atange kudeterminwa kumabanks idanho rakanaka, nekuti zvanga zvichiitika zvekuti hurumende igadzire rate kuauction system zvanga zvisingamake sense, vanhu vangaita malosses. Asi zvazvakangoipira ndezvekuti kunyange vasinawo choice iri danho rakanaka, marates achabuda kumabanks uko achanga ariwo anotaura mamarket rate aya anonzi akafana neblack market.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti pachave nedambudziko rekuti nyika inenge yave nemitengo miviri yemari yekunze iri pamutemo kuti wehurumende kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe auction floor, kuti wewe kumabhanga izvo vanoti hazvigoneki kuti munhu apinde zvitendero zviviri nguva imwe chete.
Hazvigoni kuti uite zvitendero zviviri, kuti uri kupinda chitendero chakati nechakati. Zvichaitika pane zvekuti chimwe chichafa pachi iauction system.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havawirirane nedanho iri.
Harina kunakira mabhizimusi nevanhu vanokwereta mari kumabhanga, zvikuru sei mabhizimusi, nekuti mari yekushandisa pamabasa avo ishoma. Vanhuwo zvavo ndizvozvo mari vanenge vakubhadhara neinterest rate yakakura, asi vachanyanya kunetseka nedanho iri mabhizimusi ayo anenge achida mari kuti vatenge zvinhu zvinodiwa kushandisa mumabasa avanenge vachiita.
Asi matanho aya anogadzirisa matambudziko akatarisana neupfumi hwenyika here? Vachitambara vanobvumirana nevamwe vari kuti danho reRBZ iri kutobvuma kuti dhora remunyika rakundikana.
Ichokwadi ichocho, as long as inflation iri kukwira zvinoaffecta local currency. Saka itori admission uye zvinoitawo zvakare kuti demand yemaus dollar yeforeign currency ikwire.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga kuchaita kuti Zimbabwe ive nyika ine muripo wezvikwerete zvekumabhanga kana kuti bank interest rate yakakurisisa pasi rose. Vamwewo ndo vanoti totenda maruva tadya chakata, vachiti hurumende yazivisa nezvematanho ekugadzirisa upfumi hwenyika kakawanda kwazvo asi pasina michero inobuda mazviri. Chirongwa chedu chanhasi The Connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu. Mike Hove weStudio 7 ari kutaura nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende chekufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana ichipa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chemobile registration exercise. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
soku isi